manera kana kamuri yeZimbabwe ino Studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC Lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi Studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Tinosangana zvakare manheru anhasi kuri musi wemugovera gunyana 18, 2021. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Notenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Ray Choto, ndichitefenyura chirongwa chino ndiri kumba nepamusana pekutyira kubatwa nechirwere cheCOVID-19. Yezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Akadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota. Sevana vazi veZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda. Kumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo.
MDC Alliance inobatana nezvizvarwa zveZimbabwe mukuratidzira kuri kuitwa kumuzinda weUnited Nations muNew York. ZANPF inounganawo kumuzinda weUnited Nations ichitenda basa riri kuitwa muZimbabwe nehurumende yeZANPF. Meya weHarare vaJacob Mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichiuya kwamuri ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. MDC Alliance inoti yabatana nezvizvarwa zveZimbabwe zviri muAmerica mukuratidzira kuri kuitika kumuzinda weUnited Nations muNew York. Sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province, vatawanda dzokora, vanoti vanoda kuzivisa nyika dziri muUnited Nations kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka kuZimbabwe panyaya dzekodzero dzekuvhota dzevari kunze kwenyika. Tabata vadzokora kuti tinzwe zvizhinji.
Akadii muri yeZimbabwe yakateerera. Tiripo pano paNew York tatifambira nyaya dzacho. Nyaya tafambira pano inyaya yekodzero dzedu dzekuvhota sevana vazi veZimbabwe vari mumarimuka, vari muno mudiaspora. Tagara makore akawanda tichikumbira kuti tikudawo kodzero yedu yekuvhota sekunyorwa pazvakaitwa mukumbiro remutemo sekuwirirana kwatakaita mugore 18 sevana veZimbabwe. Tese tikavhota votera kumbiro nyowani tikati tirikuda kuti vanhu vekudiaspora vari kunze kwenyika vanga vachibvumirwa kuvhota. Nanhasi mutemo uyu hausati waitwa. Chinotishungurudza ndechekuti vamwe vanhu veZANU vari muno kana kuti vanoshandira hurumende vanokwanisa kuvhota vari kwavanenge vari ikoko. Izvozvo zvimwe chete izvozvo zvinoregera nei kuti zvingoendeswa mberi zvikwanise kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvivhote zviri kwazviri ikoko. Ndo nyaya yatiri kufambira pano yatiri kuda kuti veUnited Nations, nekuti tinenge tiine mapepa atichapawo veUnited Nations nevedzimwe nyika kuti vazvione kuti ndo kudzvanyirirwa kuri kuitwa zvizvarwa zveZimbabwe.
Iko kuratidzira kwamuri kuita uku vadzokora, munokusvitsa sei kuhurumende yava Emerson Mnangagwa?
Takatokusvitsa kare. Munoziziva kuti isu seMDC Alliance tine pepa redu nekune gwaro wedu watakanyora wakanyorwa nenyanzvi dzedu dzirimo dzekuelections department, wakaiswa kuhurumende muparamend vachititsanangura kuti izvi ndo zvatinokwanisa kuita sevana veZimbabwe kuti munge muchiitwa sarudzo dzisina mhirizhonga. Munoziva vachoto kuti ndozvanga zvichiitika makore esaya kuti kuitika sarudzo muZimbabwe, asi mushure mezvo munototeera mhirizhonga, munototeera kunetsana, pamwe topedzisira tave kumatare edzimhosva. Izvozvo hazvikwanisike kuitika kwemakore nemakore. ingoramba zvakadaro tinoreva kuti pane chimwe chino pane mhosho dziripo pamutemo wedu dzinofanira kugadziriswa saka isi tiri kuti zvinizvozvo ngazvigadziriswe
urongwa hwenyu hwamuri kuita kunew york muri kubatanawo here nezvimwe zvizvarwa zvezimbabwe kunze kwemdc alliance
vanhu varipo vari kuuya vatakaronga navo nevatakakoka vanhu varibva kwese kwakasiyana siyana takati isu hatisi kuda kuita izvi seMDC Alliance sebato muri kuziva kuti tiri kutaura kuti vana vezimbabwe ngavabatane citizens must converge for change tiri kuti ngatibatanei sevana vezimbabwe ngatisiyei kuti uya nechitsvuku uya nechitema uya nechii tese tiri kuda kodzero dzedu dzekuvhota
nyunyuto yamuri kutaura imimi yamati izvo muchasvitsa kuUnited Nations mukuronga kichisvitsa sarini
tinoisvitsa iro svondo rino ratiri irori kungoti isu takati kurumidzei kuti titange nekuti United Nations vazhinji vari kutanga kusvika muvhuro chipiri
avo vanga vari sachigaro veMDC Alliance mudunhu reNorth America Province vatawanda dzvokora vachitaura vari parunhare vari muNew York tabatawo sachigaro veZANU-PF mudunhu reNorth America Province vaRegis Charumbira kuti tinzwewo nezveurongwa hwavo muNew York
takada chirangano seZANU-PF yekuno kuCanada nekuUSA kuNorth America kuti pakapinda new administration yedu New Republic yekuZimbabwe inoridzwa nacomrade Idi Mnangagwa takada chitenderano chokuti gore roga-roga muna September vhiki iyo inoyi tinenge tiri muNew York tichitambira mukuru wedu wenyika tichimira also in solidarity with basa ravari kuita kuZimbabwe also neutongi kwavari kuita kuZimbabwe tinenge tichisangana futi neshamwari dzedu dzinozvisiyana neZimbabwe dzinobva kunana South America dzinobva also kunana Eastern Europe dzinobva also kuAfrica and the other also parts of the world saka tinenge tichisangana tichibvata zvotozotanga zvedu kufamba tichiona maafro-american vanova kuti hama dzedu dzezimbabwe kubva paold administration kunana harlem uko vaimbovhizitigwa nomukuru wenyika comrade Robert Mugabe tichivavimbisa kuti zimbabwe will never be a colony again haifi yakatongwa nayapambe pfumi futi tinobva tazeonopedzisira musangano yedu paUnited Nations Square
kune vamwe venyu vakaunganawo muNew York vanosanganisirawo veMDC Alliance vari kutoratidzira izvozvi vachiti izvo vada kuti vapuhwe kodzero dzekuvhota vari mudiaspora imiwo muri kubatanawo navo here muurongwa hwakadai takatarisa kuti izvo vanhu veZANU-PF murimowo mudiaspora
right isu tirimo mudiaspora asi seZANU-PF hatiratidziri nokuti tinoona kuti nyaya yechirongwa chediaspora policy ichi vote hatingi vakandinsiparadza vakambotaura iyo ino vhiki vachiti imunoziva kuti Zimbabwe tikatarisa panyika dzose dziri pano pasi kana ukaenda kana the smallest island chongoti kana inonzi the island of Fiji nezvimwe zvima small islands kune vana vezimbabwe vari ikoko saka kuti titi diaspora vote tinofanira nge tatarisa kuti tinokwanisa here tine capacity here yokuti munhu wega wega ari kune nyika dzimwe even dzimwe dzisina kana maembassies edu dzisina kana dzimba dzezimbabwe dziriko vanokwanisa kuzovhota sei nokuti hatidungori diaspora vote ishandire vari kuamerica kubritain nokucanada nekune dzimwe nzvimbo ko vamwe vanodawo kuvhota tinoda vhoti yavo nokuti kana yaakodzero yemwana wese wezimbabwe ari outside zimbabwe vana vese vari kunze kwezimbabwe vanofanira kunge vachikwanisa kupuwa mukana uwoyu saka zvinhu zvatiri kuti segovernment nezambia inova pati iri kulida tine maconsideration atiri kutazi akawanda kuti tinozozvikwanisa here kana tatanga chinhu chinofanira nge chiri chinhu chinongwe chichigutsa vana vese vezimbabwe kwanda zvekuda kutariswa kuti inyatse kuitwa zvakanaka ndatenda
mati imi munouya kunoku kuti muwane mukana wekusangana nemutungamiri wenyika vaemasoni Mnangagwa rwendo runo vamunangagwa havasi kuuya muchange muchitaura navo sei ivo vari kuZimbabwe
isu tine matare yatinoita nehama dzandataura dziya dzinozvidzana neZimbabwe kusauya kwamutungamiriri wedu comrade Idi Mnangagwa ivo vachati adresa comrade Idi Mnangagwa pagungano ratichaita pane pavachati adresa isu sevana veZimbabwe pa virtually saka ipapo ndo pavachati address asi kuvaona physically ayo physically tinogona kunge tatadza kuvaona this time but ku address vanomukuru wenyika vani pavachati address isu ne vanozvidzana neZimbabwe vanoda kuti Zimbabwe ibudire vanofarira kuti Zimbabwe inge ichienda ne right direction vachange vari panzvimbo yakakodzera pavacha address wa virtually nomukuru wenyika comrade Idi Mnangagwa.
Sachi Garove, ZANU-PF mudunhu reNorth America Province, vaRegis Charumbira, vachitaura vari parunhare, vari muNew York. Tichiri panyaya zviri kuitika kuno kuAmerica, zvizvarwa zveZimbabwe zviri muDMV, zviri kusangana nemumiriri weZimbabwe muAmerica, Ambassador Tedious Tafirenyika Chifamba. Chinangwa chemusangano uyu ndechekuti Ambassador Chifamba vasangane nezvizvarwa zveZimbabwe paurongwa une mabiko pamwe nemumhanzi. Vanhu vaviri vakafane chirwere cheCOVID-19 nezuro, uye vamwe vanhu mazana maviri nemakumi matanhatu nevana vakabatwa nechirwere ichi nezuro wakare. Vanhu vafane chirwere ichi munyika yose vava zviuru zvina nemazana mashanu nemakumi matanhatu nevaviri 4562, uye vabatwa nechirwere ichi kubva zvachatanga gore rapera vava zviuru zana nemakumi maviri nezvinomwe nemazana matanhatu nemakumi matatu nevaviri 127632. Hurumende yakazivisa nezuro kuti vanhu vabayiwa nhomba yekutanga vakanga vava mamiriyoni maviri nezviuru mazana mapfumbamwe nemakumi matatu nemazana masere nemakumi mashanu 2,930,850, uye vabayiwa nhomba yepiri vainge vasvika pamamiriyoni maviri nezviuru makumi matatu nezviviri nemazana masere nemakumi matatu nemumwe chete 2,032,831. Uwandu uhu hunogona kukwira nhasi manheru apo hurumende ichazivisa zvabuda muongororo dzaitwa nhasi. Hurumende inoti ine urongwa hwekubaya vanhu mamiriyoni gumi kana kuti zvikamu makumi matanhatu kubva muzana kuitira kuti chirwere cheCOVID-19 chisarambe chichipararira munyika. Meya weguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kumbomiswa basa kwavakaitwa negurukota rezvematunhu vaJulai Moyo hakusi pamutemo. VaMafume vakamiswa basa kechipiri svondorino vachipomerwa mhosva dzekutyora mitemo inobata matunhu. Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMoyo kuti tinzwe divi ravo sezvo vanga vasiri kubatika panhare mbozha yavo, asi tabata vaMafume kuti tinzwe zviri kuitika.
Zvakaitwa navaJulai Moyo hazvizi pamutemo, vakazvambarara pamusoro pemurauro. Kuita kwavakaita kungotaridza kuti havadi kuti zvido zveguta zvinge zvichifamba. Tinoona kuti zvavakaita izvi hazvipo muUrban Councils Act, simba racho ravakaita havana kuripuwa nemutemo. Zvinhu zveZANU-PF zvokungoda kuti makanzuro asashande zvakanaka, vavhiringidze zvido zvevanhu, vakanganise maelections anenge akaitwa nevanhu.
Tiri kuonawo vaMafume kuti izvo vachuchisi vakakwidzawo nyaya yenyu yekudzoka kubasa vachiti zvomunogona kuvhiringa kuferefetwa kwenyaya yamuri kupomerwa, munozvionawo sei?
Hakuna kuvhiringidza nokuti vanga vati mainvestigations apera, mawitness acho hasevenzi pakanzuro. Nyaya iripo ndeyekungotitsvagira zvinyaya nekungotsvaga chero chavabata chokuti vatidzinge patown house. Havadi kunge tichifambisa nyaya yavachamisa yokuti vachagadzirisa nyika inoi kuti ive nyika yehuchi nemukaka. Munhu wese ada kugadzirisa, ivo vanenge vachida kumonyorora kuti vanhu vavaviwe, nyika ivave segavakava.
Ukama hwenyu imi sameya weguta reHarare nehurumende wakamira sei?
Ukama hwekiti negonzo, nokuti ivo vakaruzaka. Ona kana munhu waruza pamaelections maguta akavaramba zvamuchose, vakangowina one councillor asi ndivo vonzi vasupervise. Saka munhu wawakadya hambofe akasupervisa zvakanaka, anotoda kuti uve wiki kuitira kuti usamudya. Vanhu vakakwegura pachiso asi vana vadokodoko mupfungwa, havagoni kushanda nevamwe, vanongogona kuputsa, hapana chavavaka. Ndosa kanyika isina kana currency, isina kana mabazi.
Imi mati mapindura ere, padano rakatorwa na moyo kwa muri.
Tati tapindura, tine 7 days. Tichange tichepindura, ne magweta edu, pachinano, chinotevira.
Pamuru kumirira kunge mchida kupindura wa moyo, mchange mchitokira kubasa ere, sami yawe ya rari.
Baiwa, tenge tisiri kutokira, mkuti suspension, kana isina kuchallenge iwa. Inenge ijiri ipo isusu tichatewedzera mutemo nokuti isusu kumutemo ndo kwatinotamba nako ndo kwatati tichingofamba watichitsa ipapapa kusvika tadzokera ticharamba tichifamba nawo mutemo totaridza kuti savarigita izvi hazvina maturo
zvii zvamungaita vamafume Samia weHarare kuti mushande zvakanaka nehurumende
hurumende inofanirwa kunzwisisa kuti nyika yese yese ine opposition, ine ruling party, maguta anogona kutongwa neimwe bato, nyika ichitongwa nerimwe bato. Zvinhu zvinongoshamisa muno muZimbabwe. Asi kune dzimwe nyika vanofambidzana zvakanaka nokuti mvura haivhunzi kuti uri kuzanu here kana kuti kwete. Sewage hainuwiri MDC kana Zanu PF. Road inonakira munhu wese. Saka pane zvinhu zvatofanirwa kungogadzira muHarare zvinoita kuti vanagari vemuHarare chero vachisapota chipi nechipi vange vachigara zvakanaka.
Avo vanga vari meya veHarare vaJacob Mafume vachitaura vari parunhare vari muHarare. Yasvika nguva yekuti timbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika nhasi. Hurumende itsva yemuAfghanistan pasi pechikwata cheTaliban yavhara bazi rinoona nezvevanhukadzi ndokuritsiva nebazi rinoona nezvekuzvibata kune hunhu mukati kusaitwa kwezvakashata pamwe neukokeri. Mauto ari kutonga mugini anoti haasi kuzobvuma kumanikidzwa nenyika dzekuWest Africa kuti asiye vaimbove mutungamiri wenyika iyi vaAlpha Conde vachibuda munyika. Yasvika nguva yekupinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama nyaya dzinobata vanhukadzi muupenyu hwavo.
Ndinokuchingamidzai nemufaro vateereri muchirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanga Nyahuye ndiri muWashington. Nhasi taita rombo rakanaka tine hurukuro naamai Esther Chasi vanova ivo vane sangano rinoshanda nevanorarama neusope.
Sangano redu rinonzi Global Aid Missions. Uye sangano redu rinobatsira vana kana kuti vanhu vanorarama neusope. Takatanga muna 2007 tinopa mafuta ekuzora nekuti vanhu vanorarama neusope vanoda mafuta ekuzora nekuti ganda ravo mukaritarisa harina yatinoti melanin inochengetedza kuti vasaruhwe nezuva. Tinopa mahete ekuti vapfeke kunyanya vana vari kuenda kuzvikoro. Kunyange vese anorarama neusope anofanira kunge achipfeka hete yake kana kuti nguwani yake inovhara maziso kuti maziso asarohwe nezuva. Uyezve kana tine hembe dzine maoko marefu ndodzatinonge tichipawo vanhu vanorarama neusope kuti vasarohwe nezuva.
Tinoona kuti mune kliniki iri imomo muHarare. Zvii zvamunowanikwa imi muchibatsira nazvo?
Tinewo kliniki iri imomo muHarare inorapa vanhu vane usope mahara. Kuna chiremba, kune manesa ariko, tine makaunselors anogara aripo kuti ange achitaura nevanhu vanorarama neusope maererano nezvinhu zvavanosangana nazvo mukurarama. Nekuti tinoziva kuti vanhu vanorarama neusope mukugara kwedu kune vanhu vasingavatambire, saka vanosangana nematambudziko akasiyana-siyana.
Ndezvipi zvimhinga mupinyi zvamukati zviri kutarisana nemadzimai vanowanikwa ivo vane vana vanorarama neusope?
Dzimwe nguva unoona kana kuti amai vane vana vane usope vanogona kurambwa nababa. Baba vachiti izvi hatizvizive kuti zvinhu izvi zviriko zvakadai kana kuti wazobuditsirei mwana muchena ini ndiri mutema. Votoona amai votoramba, vosara amai ivo ndo vakuriritira chi mwana uyawe kana kuti vana vaye. Wozoonawo futi kana dai maybe kana ari mwana musikana anorarama neusope pamwe odanana nemukomana wake mutema votosvika pakuda kuroorana, asi amweni obva kuti isi hatingatambiri zvakadai. Matambudziko anosanganikwa nawo nevanhu vanorarama neusope uonawo kuti kana ari akadzidzawo anotodzidzawo itowo pamwe madegree sevamwe, asi paanoti atange kutsvaga basa oona basa haariwane nekuti pane vamwe vakuru vemakambani vasingadi kupinza basa munhu anorarama neusope. Ebato redu reGlobal Aid Missions rinobatsira vanhu vanorarama neusope panyaya dzakadai uye nekungo jikisirana ma communities kuti ayo vanhu vanorana mane usope vanhu vakangoita osesu kungo tichete havana ruvara runge watinaro asi vanhu vanokwanisa kuenda kuzvikoro vachitodzidza vachitoita zvinhu zvinotobudirira mukati moupenyu kuclinic kwedu madoctors ariko kurapa vanhu mahara nekuti unoona kuti vamwe havachengetwa vakura vachichengetwa uona iwe aita maronda kumeso kana taita skin cancer saka vana chiremba vatinawo nemanesi vakamirira kuti vange vachivarapa mahara macounselors aripo on site varipo kuti vange vachikurukura nevanhu nekuti munhu anenge apindane nezvinhu zvakawanda zvinhu zvinobata mwoyo uona umwe anenge akadumbirwa nekuti akarambwa nababa naamai kana kuti akarambwa nemurume akasiyiwa nevana saka macounselors atinawo paclinic ndo anenge achitaura nevanhu kuvabatsira saka hatingorapi chete zvemishonga asi tinovabatsira futi mukurarama
imi mune vana here vanorarama neusope
inini ndakaropafadzwa nevana vana vandinoti kana ndichitaura nezvavo ndinoti vatema vairi vachena vairi vekutanga ndivo vatema musikana mukuru nemukomana ndibva ndazoropafadzwawo nemukomana ane usope nemusikana ane usope vana vangu tinongovanda vakadaro ruvara bedzi asi vana vakangofanana kana chivatarisa kana kumukuita kwavo kwavanoita vana vakangofanana saka takati tichiita basa rekubatsirana nezvipatara tichipa atoti mamedical supplies mahara takazobva taropafadzwa nemadonations emasunscreen lotions akawanda saka pandakazoberekawo ndaropafadzwa mwana ane usope pandakadzidza kuti kune matambudziko ekushaya kwakwemafuta kune vanhu vanorarama neusope uye zvinhu ndaakuchidzidzawo nekukura kwakuchiita vana vangu kuti ayo kune matambudziko akawanda anosanganwa nawo kurarama saka izvi zvakazoita kuti titange program yedu yatakatanga 2009 yekubatsira kana kusapota vanhu vanorarama neusope tichipinda macommunities tichitaura nenhaurwa kana tine matambudziko avanosangana nawo saka ndozoita kuti tizopinda zvakadzikadzika munyaya iyi nekuti ininiwo nditore mai vevana saka ndotichiti tichibatsirana mucommunity asi ndiri kuzvirarama zvakati saka vanhu vanofanira kungogamuchira mwana kana auya neusope nekuti asi zvekusarudza mwari ndo vanotongoti munhu ngaazvarwa akadai tine kliniki irimo muHarare pakona paalbion nacameron street inonzi gam clinic kana kuti global aid missions clinic ndialbinism clinic saka vanokwanisa kutiwana imomo muHarare mafone number 0242709949-51 vanokwanisa kufona anytime manesi aripo vana chiremba varipo macounselors aripo vanokwanisa kutibata vokwanisa kubatsirikana
ini ndini Marvelous Mhlanganya uye ndiri muWashington.
Iko zvino tochipinda muchirongwa chinotarisa zvakadzama zvatinosangana nazvo muupenyu hwedu, our lives.
Ndinokutambirai nemufaro muchirongwa chedu upenyu hwedu, umo tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu. Anokunzirai chirongwa ichi ndini wenyu wemazuva ose, Jonga Kandemiri weStudio 7. Nemusi wechina takaona madzimai ari mumakanzuro emunyika vachisangana muHarare pamwe chete nasachigaro veZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC amai Priscilla Chigumba pamwewo nemutungamiri wedare reSenate amai Mabel Chinomona vachitsvaga nzira dzekuti sarudzo dza 2023 dzisimbise mutemo mutsva unoti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanirwa kuchengeterwa madzimai kana kuti yenganzi women quota vachiti vanenge vachipinda inonzi proportional representation. Mutemo uyu wekuti makanzuro ange aine zvigaro makumi matatu kubva muzana kana 30% zvemadzimai wakapinda mushure mekuwandudzwa kwebumbiro remutemo kana kuti amendment bill number 2. Takanzwawo amai Chigumba vachiti Zimbabwe Electoral Commission ichatsvagawo nzira dzinopanicha mapato anenge akundikana kuteera mutemo uyu kuburikidza nekubvisa mavhoti kusarudzo yemutungamiri wenyika. Mukuzeya nezvenyaya iyi tabata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vari Joyce Ngwenya. Takatanga nekuvabvunza kuti vanoonawo sei nyaya iyi pamwe nematano ari kurongwa kutorwa neZEC.
Ichokwadi zvakanaka kuti madzimai ange achimiririrwa achisarudzwa vachiwana 30% yavo iri kutaurwa sezviri pamutemo asi chinonetsa ndechekuti dzimwe nguva nzira dzinosarudzwa mapolitical systems chonge anosiyana haumanikidzwe kana madzimai acho asipo zvinonetsa kuti umanikidze mapoka kuti aunze madzimai nokuti vanenge vachishandisa merit asi zvakudaro zvakanaka hako nokuti madzimai akati one day kudarika varume saka zvityise asi handifunge kuti mai chikumba vangawana mvumo yekuti vange vachipanisha mapato nokuti mutemo ukahaushandi uchidaro ivo kana vachitaurwa kuti pane mapoka ane mhirizhonga nenguva dzesarudzo zvinhu ngazvigadziriswe ichi achida kumbira mushi vanenge vachiti kana muchida kuchinja mutemo endai kuparlament saka rwendo runo vanokwanisa sei kuti vachinje mutemo wacho saka ndofunga vanenge vanyanya kumanyira mberi ngoro isati yasvika kumunda
asi handiti mutemo uripo nechakare vangwenya unosungira kuti zvigaro makumi matatu kubva muzana zvinofanira kuchengetwa madzimai
chokwadi kuti mutemo uripo jonga asi zvakufanira kuti pane mutemo wekuti vana komana nevanasikana ngavaende kuchikoro zvakaenzana asi kana vanhu vacho vasipo vari kunzi vane kota vacho haungaendi uchipinda mumapoka uchiti isai mainanga nekuti vari muboka reito kutorerai mavhotiko hakuna mutemo ungatora vhoti uchikubvisira vhoti yavhotirwa nomunhu nokuti watadza kuisa mudzimai kuti akumiriri saka mutemo unenge uriko jonga asi zvinonetsa kuti kana vanhu vacho nhengo dzacho dzinofanwa dzinge dzichikwikwidza dzisipo haungaendi chinhonga uchifosa mapato kuti aise madzimai nokuti ipolitical process zvakanaka hazvo asi hapana mutemo ungavabvumira mai chikumba kuti vabvise mavhoti kubva kupresidential election vhoti yandaisa inini yobviswa nokuti bato randa vhotera ratadza kuisa madzimai mutemo akadaro kuenda kukoti kuna magistrate jonga haudariki
tiri kunzwawo kuti dzimwe nyika muafrica kusanganisira south africa dziri kutevera mutemo iwoyu dzichiusimbisa zvii zvamungataurawo pamusoro penyaya iyi
vajonga pane mitemo mizhinji inotaurwa nana erc nezsn inoitwa munyika dzakatitenderedza inofambirana nesarudzo ende mai chikumba havadi kana kutomboteera mitemo yacho maprotocol chaivo akatonyorwa nesadic anofanira kuti achiteedzerwa kuti sarudzo inge ingeri pajekerere ndingakupainge example iko zvino so mapato ese musouth africa vari kukukidza malocal government vanobvumira kuti vakuisa maadres musabc vachitaura zvavanoda nenguva yakaenzana asi kunoku mapato anopisa havabvumiri zvakawanda chaizvo zvinoitwani muzimbabwe zvinokwikwidzana nemitemo iri masadic protocols asi hazvishati zvaizvo saka ivo mai chikumba kana vachitsvaga vachivakupa example yechinhu chinoitwa kune dzimwe nyika sei vachitsvenga maprotocols edemocratic election kana zvichiitwa muzimbabwe akungovharana kumeso kuzora kumeso nemafuta enguruve
manga makateerera kunyanzvi mune zvematongerwo enyika vachishanda vakazvimirira vari Joyce Ngwenya muchirongwa chedu upenyu hwedu umwe tinotarisa zvatinosangana nazvo muupenyu anokuonekai nemufaro semazuva ose ndini wenyu Jonga Kandemiri westudio 7 ndiri muwashington dc ndichiti ngatisanganei zvakare svondo rinouya apo tinenge tichitarisa dzimwe nhau apo tinenge tichizeya dzimwe nyaya dziri kuitika muupenyu hwedu
sezvo nguva yedu yapera regai timbotarisa zvanga zviri munhau dzedu dzanhasi mdc alliance inobatana nezvizvarwa zvezimbabwe mukuratidzira kuri kuitika pari zvino kumuzinda weunited nations munew york zanupf inounganawo kumuzinda weunited nations ichitenda basa riri kuitwa muzimbabwe nehurumende yezanupf meya weharare vajacob mafume vanoti kumiswa basa kwavakaitwa svondo rino nehurumende hakusi pamutemo tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi ivai nesu zvakare mangwana kana muchida kutitumira tsambambozha dzitumirei kustudio 7 at voa news com munokwanisawo kunzwa nhau dzedu paww voa shona com musakanganwi kugara makapfeka mamasiki enyu nguva dzose nekuti chirwere checovid-19 chichiriko uye chichiri kuuraya murare zvakanaka vateereri vestudio 7 kwose kwamuri ini ndini rechoto ndichitepfenyura ndiri kumba nepamusana pekutyira chirwere checovid-19
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela kustudio 7 ngomgqibelo mhlaka 18 kuMpandula 2021 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu namhlanje, umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe ungumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa eGlobal DNA Zimbabwe le-Chain of Expedite DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga uhulumente ngokusemthethweni.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni, njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthi nashina uyabona ngani abantu bavumeleni kanti umfazi ungendezelwa.
Isikolo sesigola primary school esisesiqhontini semzingwane sinikezwa imitshina yakulezi insuku eyokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi.
Siyakhuthaza abafowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenze ngusisimandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning, basalele emuva.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kuwona lo umsakazo. Umanyano wabodokotela we-Medical Laboratory and Clinical Scientist Council of Zimbabwe uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa engabe engumzali womntwana kumbe hayi. Nxa kulokuthandabuza, abalisa eGlobal DNA Zimbabwe eholwa ngumnumzana Tinashe Mugabe le-Chain of Expedite DNA ekhokhelwa ngonkosikazi Tilda Moyo Kariza Mimba kufanele evalwe ngoba kabavunyelwa ukuqhuba umsebenzi lo njengoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Umlondo Nozindlovu sethulela lolu daba ngokugcweleyo.
Impumela ye-DNA etholwa ngamankampani la iminyezelwa emsakazweni lakubomabonakude kunhlelo ezibalisa eye-The Closure DNA Show le-Tilda Live Zim Show phambi kwalabo abayidingayo. Umanyano lo uthi amankampani la awabhalisanga kugatsha lwezempilakahle olwe-Medical Laboratory and Clinical Scientists Council of Zimbabwe lolwe-Health Professional Councils in Zimbabwe. Iningi elilandela lezi nhlelo liveze imbono ehlukeneyo ngalolu daba. Omunye walaba ngumnumzana Henry Sithole yena othi impiwo ye-DNA akumelanga iphume untathela izindaba.
Into ehluphayo lapha yikuthi ukuvumelana kwakhona siyakwazi njani ukuthi indoda lomfazi wavumeleni, njalo umfazi kamindezelwanga ekuvumeni kumbe kavunyelwanga yindoda. Yikho okuhluphayo, ngakho uthi nashina uyabona ngani bavumeleni kanti umfazi ungendezela. Amadoda akhanya ayaluthakazelela undaba lolu, kodwa into ekhona yikuthi abafazi abaningi bagcina sebevunyiswa ngenkani.
Amazi la agcizele umnumzana Peter Saini.
Ngokubona kwami mbona kungalunganga ukuthi bevalisho kathinasha, ngoba isikhathi sonke lesi kusenzakala bebelokhu bethule. Number two, uthinashe uphoste incwadi ezidefenda lapho esithi yena bebengamtshelanga, bebengamniki i-warning, bebengamniki i-warning ekuthi eminto yona leyo, so meaning they're doing this behind his back without consent. So anguboni mina kufanele ukuthi bevale i-company yona leyo kumbeni isithupha anaso esekupractice khonoko.
Kodwa umnumzana Michael Sibanda uthi umnumzana Mgabe wenza umsebenzi omuhle ngokuveza amabizo abanikazi abantwana.
Umsebenzi owenziwa nguTinashe Mgabe hayi uyabukeka njalo uyancomeka, ngoba singakhangela ukuthi akwenzayo kwenza ukuthi iqiniso liphume lazakale. Ngoba esikhathini esiningi amadoda sihlala siku-disadvantage ngendaba zokuthi kusenesikhathi uyathola ukuthi umuntu usebenzela kashana okwenzakala ezindlini umuntu webe engakwazi. Njalo ziningi izinto ezenzakala ebantwaneni. Lakithi nje esabe sihlezi labo abantu labo, omama bethu bona labo abezindlini abayibo abayenza into ezinjengazona le.
Imizamo yokuthola imibono kaMnumzana Mgabe ngodaba lolu yehlule, kodwa inkampani yakhe yethule umbiko isithi kayisoze yethuselwe ngodokotela laba ngoba iqhuba umsebenzi wayo ngokusemthethweni. Eminyakeni esanda kwedlula, uMnumzana Mgabe ubikwa wapha isizalwane seZimbabwe kwele Australia unkosikazi Abigail Prangs impumela eyavela ukuba ayisiqiniso. Unkosikazi Prangs ubikwa watshiywa ngabazali bakhe esanda kubelethwa, wasegcinwa ngabanye e-Australia, njalo ngemva kokudingisisa wathola ukuthi ayisibo abambelethayo. Ebuzwa ngempumela le, uMgabe wafonela amapholisa esithi abantu abazama ukumbuzisisa ngodaba lolu bazama ukumthumba. Asenelisanga ukukhuluma nonkosikazi Moyo Karisa Mimba ngalolu daba. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiwumlondolozi Ndlovu.
Umsakazo weVoice of America osakaza kuzwekazi leAfrika okugoqela eleZimbabwe ususebenzisa isatellite SES 5 kuband leC-band. Nxa lifisa ukuba kwazi okuningi ngalokhu, ngenani ebulenjini be-internet livule ikhasi le-VOA Ndebele elithi www.voandebele.com. Okunye uza kuthola ebulenjini bokuxhumana obeFacebook ku-VOA Ndebele, laku-Twitter ku-VOA Ndebele. Saqhubekela phambili silethulela indaba ezilohlonzi ngendlela esiphakeme.
Ugatsha lukahulumende olubona ngezempilakahle luthi abantu asebehlatshwe ijekiseni yokwenqabela umkhuhlane we-COVID-19 elizweni sebefika phose izigidi ezintathu 2.9 million. Asebahlaselwa yi-coronavirus selokho yaqhamukayo ngomnyaka odluleyo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu 127,600, wabhubha abedlula inkulungwane ezine 4,500. Embikweni owethulwe izolo, ugatsha lolu luthi umkhuhlane lo ubulele abantu ababili, wahlasela abedlula amakhulu amabili 264 ngelanga elilodwa eledluleyo. Wezenzakala eMelika namuhla. Izizalwane zeZimbabwe ezivela emadolobheni eMelika ehlukeneyo zithe gwaqa namuhla eSilver Spring eMaryland edilini lokwamukela umeli wesigodlo seZimbabwe eMelika, uMnumzana Thaddeus Chifamba. Abaqoqelo umbuthano bathi kuzabe kugidwa, kudliwa njalo kujajulwa kuleli dili. Ngakwelinye icele, izizalwane zeZimbabwe zithi zitshengisele namuhla edolobheni leNew York zisola ezithi ukubhidlika komnotho welizwe ekhaya phambilini kombiko omongameli Emmerson Mnangagwa akhangelelwe ukuwethula emhlanganweni wamazwe omhlaba o-United Nations General Assembly kuleli dolobho ngolwesine. Kolunye njalo udaba, abezomvikela kwelemelika bathi babheke ngelukhozi abalandeli balo owayengumongameli uMnumzana Donald Trump abakhangelele ukutshengisela eWashington DC namhla besola ukubotshwa kwabanye babo kulandela ukubhikisha okwaqhutshwa mhlaka 6 kuzibandlela wona lo umnyaka besithi uMnumzana Trump waqelibezelwa kukhetho. Amapholisa athi esabela ukuthi kungaqhamuka olunye njalo udlakela phakathi kwabalandeli bakaMnumzana Trump labanye abangamsekeliyo. Isizalwane seZimbabwe esihlala kwele Bilitani, unkosazana Sinikiwe Selu Abigail Ndlovu unikeze isikolo seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi insuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuphathisa abafundi. Intatheli zindaba yeStudio 7 uEzra Chisa Spanda usethulela lolu daba ngogcweleyo.
Amakhompyutha la avele kumaNdlovu abuye ngesikhathi abesikolo lesi sibephelelwe ukuthi baza kwenza njani. Ngabantwana ababhalela imhloliso kaGrade 7 ezifundweni ezemitshina yakulezi nsuku ye-Information Technology and Communication Technology, ICT. Isiphiwo lesi silethwe esikolweni lesi ngoba uyemele unkosazana Ndlovu njalo engumngani wakhe unkosazana Sithabile Mpedzisi.
Ngimelele uSinikiwe Abigail Ndlovu onguye umntwana wesigaba sakosikola, onguye njalo owabona kufanele ukuthi adonate ama computers esikolo lesi ukwenzela ukuthi abantwana labo bengene ku technology eyo esetshenziswa kulezi zisu.
Nampetsisi uqhubeke ethi uMandlovu ukubone kufanele ukuthi aphelise isipho sama computers ngoba efuna ukunika abantwana bemangweni lapho adabuka khona ithuba lokufinyelela emtshineni bangene labo ebulenjini be-internet.
Kufuneka ukuthi abantwana bebale bengekhaya bengena ku-internet besithi research this and that. Wakubona ukuthi abantwana balapha esikolo sakusikola they were disadvantaged. Yikho ke esebuye lecebo lokuthi afakise ama-computers lawo ukuze abantwana labo bengasaleli emuva nge-education.
Umphathisikolo weSigoda Primary School uMnumzana Vusa Lunga ujabule kakhulu ngesipho sama-computer lesi.
Lokho kwenziwe ngusisi uMandlovu ngibona nganento enhle. Siyakhuthaza abaphowethu abanawethu abantwabethu abasemazweni ukuthi labo belandele isibonelelo esisenziwe ngusisi uMandlovu. Abantwana kade bengenelisi ukuthi bethole izinto ezinjengabo-phone online learning. Basalele emuva.
Walinda mkhonanzi lotatenda chawotsa ngabanye abantwana ababhala kemhloliso ye grade 7 lonyaka.
Angele zapasa yi. Khathesi ningafundanga?
Ngifunda
online kwenye lamathistibhuku. Ngicela bese
Ukhazila siindebele omele umango wakwesikola kukhazile emzingwane uthi ukuvalwa kwesikolo phansi kweziqondo ze-COVID-19 lockdown kudale umonakalo omkhulu ebantwaneni ngoba bengasela okokwenza.
Abantwana abahamba bekilehlukile kakhulu ngoba vele le ntathi uzibona bezenza abantwana phela abantwana sebedakwa bembala abanye sebezithele so hayi COVID sibulalela abantwana kakhulu ngoba sokuyizisa abantwana abancane bengakafika esayizini ukuthi sebengabadala but ngomuma owathi sukhona sokunjalo abanye bakhona abangasafundiyo but kule nhlelo ze-counseling ade sebebalandelela emakhaya ukuthi nxa bekhona abantwana ababuye esikolo bafundi.
UMnumzana Mthuthuzi L. Dlodlo ngumlisa emangweni wakwesikola yena-ke uncome kakhulu ukuthola kwalesi sikolo isipho esihle kangaka.
Ngithanda ukubonga kakhulu ngalento eyenziwe ngabantwana besigaba abangaphandle kwelizwe ngokunanzelela isikolo sethu ukuthi siphansi kangakanani. Siphinde sibonge lo dadewethu uSesulelo odonete amakhompyutha angu-5 esikolo sako sigola ngoba isikolo lesimbona asikazi sinikezwe amakhompyutha asikazi sibe lamakhompyutha leyo so kuthi ukuthi sisemuva kakhulu.
Kusenjalo emkhosini munye wokunikezwa kwemitshina yamakhompyutha ebesesikolweni seSigoda Primary School baphinde baba lenhlanhla yokubusiswa njalo ngabenhlanganiso ebunjwa yinzalo yalumango eselizweni laphandle kwelizwe eyeSigoda Foundation Trust abanikeze amabhuku lama-inform kuzifundo eziphuma embolini eziswelayo. UMnumzana Innocent Mkwaji nguye obemele inhlanganiso le.
Ibhuku eyafonwa ngabanye abafowethu labodadewethu abafunda khonapha kosigola labangabantwana besigaba. Leni sasesibona ukuthi isikolo sethu silamanidi abaningi esiwafunayo. Sabe sesithi njengoba labo besemazweni lathi sikhona apha ekhaya singadobha okuncane sizama ukusihlanganisa sihlanganisele abantwana ukuthi labo bancede bancediseke ekufundeni zabo bafunde njalo babe lokusasa enhle ngoba ngevane okusasa upresident engasuka ngaphuma khona kube lodokotela kwesigola ngoba ukuthi kukhulele ngaphasiko ukuthi konkhona kungakulimitha ilife yakuthi ehlule kufunde ephambili. Sibo sesizama ukuthi sincedise abantwana abangakwanisi ukuthi bancedise ngabazali.
Kujabule ababalisi kwadumisa abazali kwahlekelela abafundi nezipho eziphiwe isikolo seSigoda Primary School esemangani weMzingwane esabalenzele zansi yemandebeleni. Imeleke iStudio 7 yilapha kwesikola igama lami Ezra Jesus Banda.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington.
1-2 testing linga lichona njani testing linga lichona njani zulukandaba sedibana njalo kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba igama lami ngu Chris Gande lamhlanje kuhlelo lwethu sixoxa lengcwethi kwezamasiko umnumzana Thandeko Zintimkandla sihlaziya udaba lwama DNA
ungabona sokudingwa odini sokulengxabano ingxabano anti kayiso kwakha izikhathi eziningi ingaphunyuka iphume esandleni ikudilika kwawo umuzi ngakho ke iDNA ye imizi ngadilika lami yakubona yakuzwisisa njalo ukuthi okokuqala sithi nangu wesilisa usehlale lo mntwana esithi ngowakhe weminyaka ethize kodwa kube sekuvuka okunye bese sithi hayi kahle ngiyebonisa kuzizazi leze DNA. I-DNA ifike ithi umntwana kaso wakhe. Usemkhulisile wamondla, wamenzela konke, wamhambisa ezikolweni. Kodwa nankuyana laphana i-DNA isimphika ithi wena ukhulisile, wondlile, ufundisile kodwa somntanakho. Angithi kudilika komuzi. Phela i-DNA nxa isikhomba ubani ubaba akuyena uyise walowo mntwana. Kutsho ukuthi ukuthembana lapha ekhaya ngakuseku. Uzamthemba njani? La endulo nxa kwakukhona kwakunyathezelwa ngobana babejonge ukwakha. Angithi ukuthi kwakulungile. Kodwa mbona babejonge ukwakha. Phela omama labo abakulezi nsuku hayi iqiniso lihle sibili uziphatha kabasaziphathi njengabayizolo.
Kunga kuyukuthi kahle kahle into zakathesi yini ezokuthi omama bayaphathela obaba abantwana abangasobabo kumbe kudala kwakwenziwa ukuthi kwakungekho indlela yokuthi umuntu adinge iDNA yona le
ngombono wami sibili njengomuntu wesintwini angiboni izikhathi eziningi ukuthi khona kwe-DNA esintwini intwini kuqondile yini kodwa ngibuye ngithi mina hayi izikhathi ziyaguquka lamasiko lawo ayaguquka ahambelane lesikhathi nxa zolengxabano yokuthi umntwana ntwana lo ngokabani sibili engxenye ngolwazi lwakulezi nsuku iDNA ingakucazulula khona lokho iqede umsindo kodwa ke vele khona uya kubo DNA labo kuthi ukuthi kuyabe vele sekulomsindo lapha ekhaya. Ngithi mina ke izolo bekungekho konke lokhu ngobuciko la ngokuhlakanipha kwabokhokho bethu ngaphambilini. Bathutsha lesaga esithi kumbe inkulumo ethi ezalelwe esibayeni ngeyakho. Babe balekela khona lokhu lanxa bengabe besazi abadala ukuthi kukhona ongahambanga kuhle laphana. Kodwa angithi phela ozelwe umntwana, umntwana kalacala, kazilethanga. Yikho kabadala babe sebesithi ugcina nje ukuthula le mizi imile ezalelwe esibayeni ngeyakho ngoba lawe uyabe uvele udinga ukuthi lapha ekhaya kube lo mntwana. Njengoba ngisitsho ke sekuyimhlaba kumbe amasiko amabili ashiyeneyo, izolo bekuvele uzila khonokho. Bekungakhulunywa kakhulu yikho la nxa umntwana wayengafani loyise kumbe lobani kwakuthi ufana lozibani ole umuntu osegwanda kuthi ufana lo mntwana lufana loyise emkhulu ozalwa unina kagugu wakhe enkaya kwakuyindlela yokwakha iDNA le izasebenza njengoba sesiphila ezikhathini eziguqukileyo umbono wami uthi nxa isetshenziswa kayisetshenziswe ngonanzelelo
njengoba kuthiwa khona phakathi kwabantu abahlanu phakathi kwabantu abalichumi abadinga ukuthi bazi ukuthi ubaba ngubani abayisikhombisa 7 babonakala bengayisibo bobaba kuchoni khona lokho ngokubona kwakho
lokho kulukhona kunzima isindaba pendula sibili impica abadala ukuthi phakathi kwabantu abalichumi abayisikhombisa kuthiwe kayisiboyise balabo bantwana. Ikufa kwelizwe phela khona lokho. Ikufa fi kwelizwe. Kuthi uthi akusela mchato bese ngomasihlalisana. Sekusemahlangeni. Kwampunzi idlemini lo lalowo weza akubonayo. Isibalo leso siphezulu kakhulu. Asikho ngithola lengxenyeni kumbe kuhafu. Nxa sebeyisikhombisa phakathi kwabantu abalichumi. Kutsho ukuthi vele indlela zokuziphatha kwabantu amanga.
Lowe bekungumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula ezamasiko ebesixoxa la kuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilani.
Siyabonga Chris. Lamhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokhetho kubandla le-MDC Alliance. Sicubungula ukuthi abesifazana labasakhulayo baqhubeka njani ngohlelo lokubhalisela ukuvota.
So we are engaging ama-organizations amaningi akulalawo akhangelane ngendaba zama-youth, akhangelane ngendaba zokuvota, akhangelane ngendaba zabomama, and akhangelane ngendaba ze-community, ngoba i-voter registration le i-affecta wonke umuntu, kungakhethelekile ukuthi umuntu ngani. So lama-organizations lawo la sisebenza lawo ukuthi labo ngapha balungisa bafake i-pressure ngapha bathi sifake i-pressure. Abakwanisayo bathatha abantu babo bebancedise ukuthi beyirejista ukuyavota nxa kulabo transport bona lapha.
Ungathi iziphi ingxaki elibhekana lazo nxa sokufika kwabesifazane?
Kubomama ezikhathini eziningi kule indaba le yokuthi umama uyachada, ngithi ethe chadile kunjalo isibongo sesitshintsha. Leku-voters roll kuyabe kunebizo lelane lakudala engakachadi. Nama-organization zawo sabe sibaxwayisa ukuthi khathesi isikhathi sokuthi hambani liyelungisisa udaba lolu lezeki kambe lezitupha zenu labo-marriage certificate zenu, ngoba kusasa kuzalihlupha kuyathi sesiyakutweni ku-election ngelanga lokuvota besokuthiwa hhayi ibizo lakho eliseye kuvota zodlaleleli ku-ID card akusafanani. Umama yibo abagcine ontanga, akulo omunye umuntu ongakutshela ngokuthi namhla abantwana balale bengadlanga, abantwana yeni lo mntwana ngamambisa esikolo, athesa umntwana uhlezi endlini kayenzile ukuthi ukhangele mina lulo bangesele 18 be-20 years ukhangele mina ukuthi ngimthengele ukudla, ngimthengele lempahla. Udubo lonke olwabontanga ngumama olazi ukuthi sifikise umbiko wethu kubontanga. Siyakwanisa ukuhamba vaya umama, mama wena ngohlala lo mntana lo, udubo uyalazi. So umama ngiyesuzazama ukukhuluma lo mntana wakhe bebonisa ukuthi umntana wakhe uyarejista ukuvota. And kuzaba le ndaba yonaleyo yokuthi ama-district centers akhathana. Siyakwazi ukuthi yes, ontanga bakwanisa ukuhamba uhamba imango, but ezikhathini eziningi omama sibe ukuhamba physically asingeke sahamba ama-distances amade. And njalo siyabe silendleko eziningi. Uyabukwazi ukuthi uzasuka ekuseni uhambe kumbe ufike i-distance kumbe 30 kilometers ukuthi uhambe uye-register. Ngapho uyabe ucabanga ukuthi abantwana mbajile endlini bazasala loba. And njalo ukuthi abantwana basala besidlala. So mama usezabona ukuthi kangcono ngizidlalele endlini yami ngigcina abantwana bami kulokuthi yona ngihambe imango le emide ngiya-register ukuvota. Njalo lapho esikwanisa khona sibona ukuthi hayi nanzi lama-organizations abomama celanti ncedise omama laba ngendaba ze-transport.
Kodwa bona omama labontanga basukumela phezulu yini ukuyabhalisela ukuvota?
Basukuma yebo, but not ngendlela esiyikhangeleleyo. Kulendawo yokuthi ikakhulu ontanga uyakutshela ukuthi ukuvota kunceda ngani. Endoza kutshela ukuthi lifuna ukuthi ngiregister ukuvota, ngiyavota ngaphi. Ngenye inkinga khona ukuthi even izeki ama-registration centers awo abantu kabakwazi ukuthi angaphi. Akula voter education ekhona ukuthi nxa ufuna ukuregister ukuyavota kumele uhambe endaweni enje, kumele uhambe uthwele lokhu nalokhu nalokhu. So akula, there isn't that voter education eningi ebantwini. So ngenye indaba esibonayo ukuthi ama-youth aswele information, and lako okunye babona ukuthi ngendlela izinto ade zihamba ngazo nxa sikhangela ukhetho lonye oludlulileyo ukuthi kulokhu khonona okuthize, abantu babesithi ontanga babesithi kathi vele ngiyavota kuyanceda ngani ukuvota. So nathi yikho esingena khona sithi hayi, ukuvota kunceda ngokuthi uyabulungisa ikusasa lakho, ukuvota, that's the only weapon you can use. Ukuthi inkinga ohlangana nazo uzokuthi awutholi umsebenzi, awuhamba ngesikolo, wafika lapha adufisa ukufika khona, ukuthi inkinga ibingaphi. Khathesi abantu kule ndaba ye-transport, abantu babhizi basemalayini namazuku, umuntu uzalayina khathesi ngabo-4 HIS emsebenzini, laba balenhlanhla abasebenzayo beze befike endlini ngo-10 ebusuku. Wena ukuthi ulungisise inkinga zona lezi, uqala ngokurejista ukuvota. So lathi kunje sokwenza i-voter education.
Leyo bekuyingxoxolo nkosikazi Ellen Shiriyetenga, umsekeli kamabhalane obona ngokuqhutshwa kwenhlelo zokuvota kuvandla le-MDC Alliance, ebesixoxa laye kuhlelo oluphathelane labesifazana esilethulela lona ngomgqibelo maviki wonke. Wezemculo asizweni uSikhosana Buhlungu echasisa umculo othi Rasta kungxoxo ayiqhuba le Studio 7.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wakuthi ifesi yakho ifana leChina.
Ngatshola ukuthi uRasta ifesi yakho iyakumhlophe sibili, kodwa ukukhuluma kakhulumi njengeChina. Kodwa ngawumkhala kathi iChina kodwa enjani ele ngakhulumi njengeChina, sithi vara akayenzi njengeChina, ethi vara yena uthi uyabe ukhuluma njengomuntu owujayele.
Pho yena uyabe vele ngubani?
Ukuthi mina ngangikholisa nje ukuthi amarasta amanye asimathi ifesi yakho iyakumhlophe sibili, uphosa uthi iChina. Ngibe sengifaka ingoma ukuthi ukuza usimathi bakhe ngikhulekele phansi.
Wena Rasta nyakuthanda uthi wakuthi ifesi yakho ifana leChina, kodwa wena ukhulumi njengeChina. iChina lithi vara dani makiwanya lithanda ngoba lichiphiphi. isikhiwa sakho nasidiphu awusilalele, sensiya lapha enzalwa khona lapha esikhosana bendi. Enkayi bayantanda nami nyabathanda, ngifike ngigijimenye lapha ekulo muzi wami khona. Kwamba emapusini lapha bahamba bantata khona, ngizogeti virus. Ngibuye ngibonga bakobulawayo ngoba babambeni, ngiyalibonga bahlonipheki abalaphosini. Wakuthi ifesi yakho ifana leChina, kodwa wena ukhulumi njengeChina. iChina lithi vara.
Lowo ngusikhosana Buhlungu odume ngomculo wakhe othi Dlala Ntethe kulezi nsuku, lapho ubechathisa ngomculo othi Rasta. Sikhangele ezinye zendaba ebezikhokhela. Umanyano wabodokotela uthi amankampani ahlola impawu eziveza ukuthi owesilisa ingabe ngumzali womntwana kumbe hayi, nxa kulokuthandabuza abalisa iGlobal DNA Zimbabwe neyeJane of Expedia DNA kufanele avalwe ngoba engabhalisanga kuhulumende ngokusemthethweni. Isizalwane seZimbabwe esesihlala kweleBelitane, unkosazana Sinekiwe Selu Abigail Ndlovu, unikeze isikola seSigola Primary School esisesiqintini seMzingwane imitshina yakulezi nsuku yokungena ebulenjini eyama-computers ngendlela yokuncedisa abafundi. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Yimi usithandekile Mhlanga, ngikhona pha eWashington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.